Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 22, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zviminga mupinyi zvakawanda mumabhizimusi anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT zvotadzisa kukura kwechikamu cheupfumi. Kuramwa mabasa kwevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union for ZEU kunopinda muzuva retatu nhasi. Vamwe vano chikoro vofenda nenzara izvo zvapa kuti hurumende itange chirongwa chekupa zvekudya muzvikoro. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvisinei nekuti vazhinji munyika havana mabasa uye vakawanda vavo vachizvishandira, Zimbabwe ine mabhizimusi ane chitsama anoshandisa unyanzvi hwechizvino zvino kana kuti ICT, asi pachine zvimhinga mupinyi zvakawanda zvinoita kuti chikamu cheupfumi ichi chisakura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya zvekutengeserana pachishandiswa madande mutande kana kuti internet zvinozivikanwa kuti e-commerce muchirungu waitwa nhasi muvulawayo nebazi remaindustry richishanda pamwe neUnited Nations Conference on Trade and Development kana kuti UNCTAD pamwe nevezvikamu zvakasiyana-siyana zveupfumi. Kusagadzikana kweupfumi uko kunonzi kunopa kuti hurumende ichinje-chinje mitemo ine chekuita nemari kwadomwa nevakawanda sedambudziko guru rinoita kuti zvebhizimisi rinoitwa kuchishandiswa internet zvisabudirira. VaJeffrey Myros vava nebhizimisi rekutengesa zvakasiyana-siyana zvinoshandisa magetsi ezuva vanoti kubirwa kana utsotsi uye nyaya yekuti zvinenge zvaresveka pakutenga kana kubhadharira zvinhu munhu uchishandisa internet zvinononoka kugadziriswa inoita kuti vakawanda vasave nechivimbo mukushandisa nzira iyi.
Online yes ine maadvantages ayo amwe but pane maissues emataxes nemacharges anopinda apo ekuti mari aizosviki iri zvayanga iri, saka munhu anototi cash ka zvinoita nditora ndane 100 yangu ikaexchange apa inosvika iri 100 and so forth.
Muzvinafundovho semuzimaposa vanove mukuru-mukuru wezvidzidzo zveICT paNational University of Science and Technology NUST vati rimwe dambudziko guru rinoita kuti zveecommerce zvisasimukira munyika inyaya yekuti hurumende inoisa mitero yakakura pamabhizimisi ezvenhare mbozha neinternet uye michina inodiwa kuti pave nemasaisa emishoma izvo zvinoita kuti mitengo ive yakakwira zvichipawo kuti nzvimbo dzakawanda kunyanya kumaruwa dzisarire shure.
Dai government yedu nemama players vaikwanisa kuisa mari kureiza infrastructure level yedu kuti svike pakusapota vanhu vanoda kutransacta online.
Vati hurumende inofanirwa kuve nemitemo inokwezva vemabhizimisi kuti vasime mari mune zvemichina yemasaisa yenhare mbozha neinternet, vakati vanofara kuti hurumende yakabuda pachena ichiti haizi kurambidza kambani yeStarlink kuti ipinde munyika, izvo vati zvinogona kubatsira kusimudzira mabasa ekutengesa serana kuchishandiswa madande mutande. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe POTRAS inoti nhare mbozha dzinoshandiswa nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana zvevanhu munyika 97% uye kune vanhu mamiriyoni gumi nemana nezviuru mazana masere 14.8 million vanoshandisa nhare mbozha. POTRAS inotiwo nhare mbozha dzinokwanisa kuenda paindernet dzinoshandiswa nezvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana 65% zvevanhu munyika. Paalessandro Vitali, avo vanoona nezvezvirongwa zveICT kuhofisi yeUnited Nations Conference on Trade and Development iri munyika, vati zvimhingamupinyi zvakatarisana neZimbabwe munyaya dzeecommerce zvinowanikwawo munyika dzichiri kubudirira dzakawanda, kusanganisira mitemo isina kunyatsojeka. Zimbabwe inyika yechimakumi maviri nembiri muAfrica kushanda neUNCTAD mukuedza kuvandudza zveecommerce, uye sangano iri riri kushanda nenyika yeSouth Korea mukubatsira Zimbabwe kuita izvi. Dr. Douglas Runyowa, mukuru mukuru wezvebhizimisi nevatengi mubazi reindustry, vati nyika inotarisirwa kubudisa hwaro hweecommerce mushure mekunzwa kubva kune veruzhinji. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti chimwe chimhingamupinyi chiripo ndechekuti mabhanga emunyika haasi kukurudzira zvakanyanya kushandiswa kwemakadhi ekumabhanga mukutenga. Mune imwewo nyaya, muzvinafundo Tsega Tades, imwe nyanzvi mune zvekusimudzirwa kwemabhizimisi kuAmerica vari kushanya munyika vachisangana nevakasiyana-siyana, kusanganisira vanhukadzi nevechidiki pasi pechirongwa chiri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Muzvinafundo Tades, avo vange vari muBulawayo kubva musi wechitatu svondo rino, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe mune vanhu vakawanda vasiri mumabasa, nyika ine mukana wakanaka wekukudza chikamu chezvemabhizimisi anoitwa kuchishandiswa internet kana kuchi tariswa kusimukira kuri kuita mabhizimisi ane chekuita nezvekutumira kana kutumirwa mari kuchishandiswa nhare mbozha. Muzinda weAmerica muZimbabwe une zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinotsigira vemabhizimisi, kusanganisira cheAcademy of Women Entrepreneurs, icho chinowanisa vamwe vanenge vapinda machiri mari yekuti vasimudzire mabhizimisi avo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi vari pasi pemubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU kwapinda muzuva retatu nhasi mubatanidzwa uchiti varairidzi vanosvika zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% havana kuenda kumabasa nhasi nyika yose. Varairidzi ava avakatanga kurangwa mabasa nechitatu svondo rino vari kunyunyuta nemari inoita madhora makumi maviri ekuAmerica yakawedzerwa nayo mihoro yevashandi vehurumende nehurumende mwedzi uno, ayo vanoti mutero wembwa. Varairidzi ava vanoti vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita $1,200 pamwedzi. Asi hurumende inoti zvinhu zvakati omei uye ichiri kuita nhaurirano nevamiriri vevashandi kuNational Joint Negotiating Council. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi redzidzo yepasi kuti varairidzi vangani vapinda mukurangwa mabasa uku, uye kuti kwakanganiswawo dzidzo zvakadii sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru weFOZEU vari mutungamiri weAtuzi Obet Masaraure.
Asi musi wa22 March ranga riri zuva rechitatu varairidzi nyika yese vachiramwa mabasa mushure mekunge hurumende yaanaunza chitsvinyo che$20 increment musi wa14 March, ayo yakaanaunzwa panguva maprizes ezvinhu akakwira zvakanyanyisa zvaita kuti varairidzi vatadze kuendesa vana vavo kuzvikoro. Chitoona vamwe nhasi kuguru ye8 vanga vari mudare nekunzi vatadza kubhadhara school fees dzevana. Saka izvozvo nezvimwe zvakawanda ndozvaita kuti varairidzi vanokwana 80% varairidzi vese nyika yese varamwe mabasa nhasi. Tinovatenda nekugona kumira vachitaura nezvo riri pamusoro vachiramba kushishidzirwa nehurumende matrets ese anga achiitwa, ende tiri kuona mupariamend ndo nyaya yanga yakungozewa vanhu pese yakungozikanwa kuti varairidzi vari kuchema nenyaya yemari isingatenge yavakapiwa naemployer yavari kuda kuti igadzirise.
Tinoona kuti zvikoro zvaakutoda kuvharwa. Zviri kureverai kuti muchasvika pakuvhara zvikoro muchirangwa mabasa?
Svondo rinouya kwete varairidzi vari kudzokera kumabasa kunovhara pamwe chete nevana. Asi kotoro inopera haivhurwe, zvikoro hazvivhurwe kusvikira mari inotambirwa nemurairidzi yagadziriswa. Murairidzi akwanisawo kubhadhara school fees yevana vake, kuisawo chikafu patafura zvinongoita vamwe, kuendesawo vana kuzvipatara zvinongoita vamwe.
Kurangwa mabasa uku hakuna kukanganisawo here vana vari kunyora bvunzo dzekupera kwekotoro ino?
Katambira mashoko kwakawanda kwekuti zvakaaffecta vana asi tiri kufarira nechekuti vabereki nevana vaiti zviri nani matanga kurwisana nehurumende kuti ikubhadhare first term kusati kwaane zvakawanda zvinoda kunyorwa. Tichasirwa kuti panezenge pakusvika second term kumberi uku munenge mabhadharwa mari muchishanda. Toramba tichikurudzira vabereki nevana vechikoro vabatane pamwe chete nevarairidzi kana vachirwira mari yemuhoro wavo. Hazvitenderwi kuti titi varairidzi vaende kunobvunza mari yemaestra lessons kuvabereki. Vabereki vaka tomerwawo. Saka tinofara nechisungo chiri kuitwa pakati pevabereki nevarairidzi nevana vechikoro kuti varwire muhoro unokwana kumurairidzi, nekuti murairidzi akawana muhoro unokwana chero pachikoro pasina kana magetsi vana vanodzidza, chero pakashaikwa zvikwanisiro pangori nemurairidzi akafara vana vanowana dzidzo.
Munyori mukuru wesangano refozeo vari mutungamiri weAtus Robert Masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekukosha kwemvura yakachena reWorld Water Day. Zuva iri iro rinorwira kuti pave nenzira dzekuchengetedza nadzo nzvimbo dzinobva mvura yakachena riri kuuya apo munyika muine dambudziko remvura yekunwa yakachena zvikuru maguta nemadhorobha. Muguta reBulawayo, Kanzuru inonzi iri kuita dambudziko remvura zvekuti ingangomanikidzwa kuderedza uwandu hwemvura yainopa kuvagari. MuHarare misha yakawanda iri kutora mazuva akawandawo isina mvura. Asi hurumende inoti zvayo iri kurwisana nedambudziko remvura iri munyika kuburikidza nekuchera zvibhorani zvakawanda. Dingindira regore rino iro rinoti Water for Peace rakanangana nekuti pane mvura pane rugare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti makamba evapoteri ari kumabvazuva kweChad ayo akazarisa nevapoteri atarisana nekupererwa nezvekudya nezvekushandisa izvo zvichawedzera dambudziko rakakonzerwa nekuwedzera kwevanhu vari kutiza hondo kuSudan. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vasangana nhasi nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muTel Aviv muurongwa hwavo hwekuedza kumisa hondo iri pakati peIsrael neHamas. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, bazi rezvemitemo muAmerica nezuro rakaendesa kambani yenharembozha nemakombiyuta yeApple kumatare edzimhosva richiipomera mhosva yehumbimbindoga kana kuti monopoli mukufambisa kwainoita bhizimusi zvikuru sei mukugadzira nekutengesa nharembozha dzeiPhone. America ine mitemo inorambidza humbimbindoga mumabhizimusi kana kuti antitrust yainoti kambani yeApple iri kutyora. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Apple company inogadzira ma cellphone nezvimwe zvakawanda wanda zvetechnology izvo zvinosanganisira makombiyuta iri kusungiswa ne Department of Justice Roma America pamwe chete na ma states 15 muomuno ma America umu vachipomera mhosva yokuti vari kutora market ngati su nyaya dzokutengesa ma cellphone avo sokuti ndivo vogama America kuitira kuti vadhurise ma cellphone avo iwayayo vamwe vanhu vasinga ruzivo rwokuti zvimwe zvinhu zviri pa ma cellphone izvi zvinofambiswa sei kuti cellphone yacho ikwanise kushanda nomazvo. Saka iyo nyaya hombe kuti pachirungu anoiti vanoita monopolize smartphone market kunotengeswa ma smartphone ayaya kune zvakawanda zvine zvichifanira kudzidziswa vanhu vakasiyana siyana kuti vakwanise kubetsera vanhu vanenge vaizotengesa ma cellphone ivavo.
Saka hurumende iri kuti kudini apa Professor Masocha?
Hurumende iri kuti aiwa izvozvo hazvibvumidzwi mumutemo weAmerica izvozvo ngavakwanise kunge vachidzidzisa vamwe vanhu nokuvapa imwe information kuti vakwanise kuita competition inoita kuti pasava nekambani imwe yakabata ruzivo rwezvinhu zvairi kutengesa kuitira kuti ikwidze mutemo.
Professor, sei hurumende yasarudza kambani yeApple Yoga?
Ndiyo Yoga kambani iri kusungiswa ikambani dzakatombowanda dzakasungwa dzinosanganisira vana Alphabet, Google, vana Meta Platforms, vana Amazon.com kuti makambani anenge akabata information inofanira kunge ichitozikamwa navamwe vanhu vamwe makambani kuti zviitire nyore vanhu vakwanise kuenda kwavanenge vachiona zvinhu zvakavachipira. Asi Apple haidi izvozvo, inoti kana uchinge watenga cellphone yedu tisu tichakudzidzisa zvakati zvikati zvikati, hakuna mumwe uchazenge aino ruzivo irworwo.
Vanga vari nyanzvi mune zvemabhizimusi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Vamwe vana vechikoro kumaruwa vanonzi vave kutadza kuenda kuchikoro, vamwe vachidonha nekuda kwenzara panguva iyo hurumende iri kuti yakaparura chirongwa chekupa vana zvekudya muzvikoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dambudziko iri rinonzi ranyanya kuwedzerwa nenyaya yekuti vamwe vana vanofamba mitunhu yakareba kuenda nekudzoka kuchikoro vasina chavanenge vadya nekuda kwekushaya chikafu kudzimba kwavo. Izvi zvinonzi zvaderedzawo uwandu hwevana vari kuenda kuchikoro. Izvi zvinonzi ndizvo zvakazokonzera hurumende kuparura chirongwa chekupa zvekudya kuvana vedzidzo yepasi kana kuti primary education kunyanya muzvikoro zvekumaruwa. Mumwe mubereki wekukarambazungu kuurungwe mudunhu remashonaland west vabenson zvarehwa vanoti munzvimbo mavo vana vakawanda vari kudonha kuchikoro nenzara nekuda kwekuti vanenge vaneta mushure mekufamba mitunhu yakareba.
Uchita pakazoya dai wana ndati mwana kutikapo izvezvi toinza haana kubva akadona nezvakaramba zungu.
Dambudziko iri rinonzi riri kuitikawo mudunhu remateveriland north sekutaura kwaamai Sara Mandla. Vachiparura chirongwa chekupa vana vechikoro zvekudya pachikoro chechaedza kwazvimba mudunhu remashonaland west svondo rapera, gurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai moyo vakabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro vachiti vakatambira mashoko kubva munyika yose kuti vana vari kufenda nenzara muzvikoro.
Tiri kunzwa kuti vana vari kufenda muzvikoro, zvikuru vari muzvikoro zvisiri kupiwa zvokudya.
Vamoyo vakakurudzira zvikoro kuti zviite mapindu anenge achirimwa muriwo, madomasi nezvimwe zvinovaka muviri kana kuti nutritious gardens senzira yekutsigira hurumende pachirongwa chayo chekupa zvekudya kuvana ichi. Mukuru musangano riri kubatsira nechikafu munyika reWorld Food Program kana kuti WFP iro rine chirongwa chinoona nezvekutsigira vagari vekumatunhu munyaya dzemararamiro evanhu kana kuti World Food Program support cross-cutting priorities in the program support lead officer in Zimbabwe Muzvali Suzana Kasdova vanoti kuti zvirongwa zvekupa vana zvikafu muzvikoro zvibudirire hurumende inofanirwa kuvandudza maitiro ayo mukutenga zvinhu kana kuti procurement.
A functional homegrown school feeding program not only benefits the children but also contributes to sustainable livelihoods.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti urongwa hwekutenga zvekudya kure zvichizoendeswa kuzvikoro hune dambudziko sezvo mari dzichigona kubiwa kana kuitwa zvehori vachiti dai zvikoro zvikapiwa mvumo yekutenga zvega zvekudya zvevana.
Procurement yacho ichitangira pachikoro zvaigona kuti hatikuba kuve kushoma.
Mutungamiri werimwewo sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavasira Zhou vanotiwo vana vanodzidza zvakanaka kana vasina nzara vachiti vanoona sekunge hurumende ine mari inokwana kutenga chikafu muzvikoro nekuda kwezvicherwa zviri munyika.
Mari inowanikwa nokuti tinotaura hurumende ine 66 productive minerals dziri munyika ino.
Mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reMashonal and West vaGabriel Muma vanoti zvimwe zvikoro zviri kupa chikafu kuvana kuburikidza nekurima minde yezvikoro. Asi zvikoro zvakawanda zvinonzi hazvina mvura yekuti zvikwanise kurima mapindu ekudiridzisa nguva dzose. Senzira yekugadzirisa dambudziko remvura muzvikoro iri, gurukota vamoyo vakazivisa kuti hurumende yakatotenga michini yechizvino zvino yekuchera zvibhorani zvakadzika mamita anodarika mazana mana kana kuti 400 meters sedano rekuwanisa zvikoro mvura yakachena. Zvikoro zvizhinji zvinonzi zviri kupa chikafu kuvana vari murugwaro rwetatu kana kuti grade 3 zvichidzika. Hurumende iri kupa zvekudya zvakaita seupfu, mafuta nebhinzi zvinoenderana nevana vanenge vakanyoreswa uye kuburikidza nekomiti yevabereki inoona nezvekudya kana kuti school feeding committee. Sezvo nzara yapfunya chisero munyika, hurumende ichishanda neWFP inoti yakatotanga kupa rubatsiro rwezvekudya kuvanhu vanosvika 2.7 million asi sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti uwandu hwevanhu vave kuda zvekudya huri kuramba huchikwira zvekuti vave kusvika kumamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. Dambudziko renzara iri rakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoda kubvunza kuti chivhayo uyu mapurisa hakwanisi eri kumuferefeta kuti vaone kuti mari dzake dzaarungukanda pese pese. Dziri kumbobva kupi cheko cheko, nekuti wikinewo chivhayo handifungi kuti imari yekusevenza inongonzi pese pese inongokushwa ichingopa vanhu vagara vane mari kudhara, dzimwe dzacho vachiti vanhu zapotai zandu tengerei mota. Izvozvo ndinokumbira kuti mapurisa kana achigona ngaambomuferefeta, even anti-corruption section inogona kumuferefetawo kuti ibudise chokwadi. Ini ndinoitwa Farai Sidhumu kupaida moyo kuwadi 9 kuchipinge.
Tachitokumbira kuti dai zvaigona maimbomudzawo vamunangagwa kuti vanyari vana vezimbabwe, vanyari vana vezimbabwe. Gore riya vaendrotarusvaya vakabatwa vaine saga regoridhi, nhasi zvevapama asi vakabva vangovadzosira futi pabasa ravanga vari. Vamunangagwa ngavanyari vana vezimbabwe, chero iri hama yavo ngavanyari, zveshuwa ngavanyari, ngavanyari. Uyu munhu ngaavharirwe, ngaavharirwe zveshuwa zvamazviro kwazvo. Dai zvaigona kana vanga vari munhu nyara vana vezimbabwe vaindotasvaya pari zvino vaingonzi no bail, vobva vavharirwa.
Nukumbira kuti muti bunzire omu. Kutindizo ere kutungamira kwa akuita wa Mnangagwa. Zirikunu kwa katio, wa mure wa katio. Pachipatara, so akunzi kwa na kuchida kurapwa. Unofanila kupisa $1 pa Zan PF. Oo, iripa katio. Ndiko kutu uzorapwa. Ndo wa utungamiri we Zan PF wacho ere. Ndoo saa kuno kwa murewa tivunzire iwo kutindoo zilikutenderwa ere pa murewa paka tiyo ndoo parikitika izozo
izi nzaoma Mzimbabwe wedu wezi nzaoma zosu haku damanyi zao kungora kutumara api ndire pano paka daiso hapa muritapera ninzara muritapera ninzara anzara ndo ya roa Mzimbabwe bata pacha tumboda utitansi sumapati kana sumabatwa pa kungoda kungoti tungo shupira kungoti titichu ni chumechete tuisa fungwa pamwe chete ni watu nga miru wachwa nyika tuisa fungwa pamwe chete shunusofa mba shakanaka sisi wakambu wetu wapa inclusive government ya watu angira na wamugabe pae
magadi magadi kwa wapo wanamuko matanunu kwa ndene wamugose na wanamuko majonga ana kutika mputa ura wangu bijana ni maira ni nyika edine nyika eno ya Zimbabwe ene ya nyika eno goja nyika eno goja watunga miru waripa wa wana urumbo ni wana wana chichi njere zao zaka zinuto kundu wanezi mwana mudiki fanongo kubwira kungesa muwamwe zao mapisa rikita zuwa so aa nyika gorena yukuti sutungu dati mwaruwa pindiri yukuti wanwanga afa watunga mire wasu kuche ukaka na umborangari watu kune wana
izo zanga ziru kungwa zivamwe watereri zisine ene studio 7 isu watina patakarere keramu. Tumira mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhavu ngavaite zvekunyorera pa namba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitaro chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa musambo wesungura Edmos Ncube anozivikanwa neri magitaro rekuti chibukute webibom. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zizininga weStudio 7.
Ndini zvinyuva mushamari pamwe chete ndiro zvinjiro yeZimbabwe. Tarangura kuberekwa ndonzi Edmos Ncube. Ndinobva kumberengwa kwamuketi.
Makazvitangarii nezvemagitare zvemungoma?
Magitare ndakatanga zvokuimba imba ndingangoti ndichiri kuprimary level kuchikoro. Nevandaidzana vaingondiziva ndichingofarira kuimbira imbira vanhu chididi kuchikoro naika. Then ndakazotanga zvokuzopinda magitare chaikuridza magitare 2008 ndakona South Africa.
Vabereki vehukama vaitwa kudii pamakazvitanga?
Vabereki vangu panoita zvokuimba aiwa vanga sina dambudziko sei ndichiri kumusha uko vaizvitambira mai vangu vanyanzwe ndirayira kana ndinenda shasha kushaura aiwa panoimba wakadai panoimba wakadai
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atinawo epanyadzo kumimanzi ndeyekuti kumaradio station kunotinesei kuridza kwacho ende vanhu vateereri chaivo vasigiri vanonyavoda kuteerera mazita sereke mimwe manzi yedu inotadza kusvika kuvanhu chero nemininhi nekuti haina mazita vanotaraza mazita aizita rakambonetsa here munhu wokwanhingenhingi uyu ndokwanhingi vakambonetsa munyaya dzemimanzi ndo voteererwa sereke imi vangu motaa kuti zvamuri kuita hazvina miningi ndochallenji imwe yandiri kuona iri kuti kahombe mumagitare.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vandandibata munombari pa +27783152277 +27783152277. Zo zangu zinowanikwa ku YouTube mukamunyora kuti chibhukute webibo munoona nzezo asi chibhukute nenyaya kunetsa kunyora bozi nechivenda vanhu ngavanyore ngoti webibo mukamunyora kuti webibo chete nzezo dzinobva dzatobuda
mune mashoko amungapewo vatsigiri venyu here
zvimwe zvandingavimbisa vatsigiri vangu ndezvekuti vatsigirira aiwa tichakubikira imanzi yakazara imari dzechinetsa kuti tinyanye kumhanyira masodhi zvekuti ingadai bitsa kana maalbhamu maviri kana matatu pagore tichakubikira izvihombe
chindipai kamwe chete kekubuda nako mudariro nhasi woza Friday timborova magitare
muno ndokumbira zvangu mundiridzire kambo kanonzi ndozvatiri ndokamungagumisa nako muvharisa chirongwa
Manzwa kambo ndo zvatiri kubva kuna mukoma Edmos Ncube vari South Africa murukuru yavaita naivanzi ndinga we studio 7 zvatishitsa kumagumo echirongwa chedu asi musakanganwa live talk ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Taboka Ncube.
Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 walesihlanu mhla ka 22 Mbimbitho 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success.
Osama Bizimusi odabuka kwele Melika unkosazana Tega Chadis oyethekelela eZimbabwe uthi kuqathekile ukuthi abantu baleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatshwa.
Ngane nobunzima obukhulu obesomiso abasibekezelele singukhansili esimeni samanzi.
IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi olwe World Water Day. Kuhlelo Woza Friday elivika isihamba leqembu lomculo kamasigandi elizibiza ukuthi amablesa amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe namhlanje imanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekiswa kwelungelo lokutholisa abantu amanzi ole World Water Day. Phansi kwendikimba ekhuthaza ukutholakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni kanye lasemaphandleni. Usuku lolu lunanzwa ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwamanzi olukhangelelwe ukuqhela lonyaka kulandela ukungani kwezulu. Amadolobha amakhulu athi iBulawayo leHarare yiwo ahlaselwe kakhulu yilolu dubo. Kulombiko ethi umansipala wakoBulawayo uzakwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamizi kungelambadalo zingakaqali ukubhadala. Umgcinisihlalo wekomithi yamanzi koBulawayo uKhansela Khalazani Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu alukafiki kukomithi yakhe.
Okwakhathesi sikhokelifunga kuna mhlawumbe esinga kubizwa sithi yiRuma akukabuyila kwikomiti yami ukuthi langekuhambise ku-full council ukuthi siye kudiscussa weye ama-pros and cons angikhona hhayi engakutshoyo ukuthi lifungakhona.
Njengoba namhla kulilanga lapho abantu abananza khona usuku lwe-World Water Day, umbiko elingaba lawo kuzakhamizi zakoBulawayo ngothini?
izakhamizi zakobulawayo sibhekane nobunzima obukhulu besomiso. Abasibekezelele singukhansili esimeni samanzi. Siyakwazi ukuthi i-water is a right, but we are trying by all means ukuthi wonke umuntu afinyelele ngamanzi. Siqhubeka sisithi nalawa amanzi abancane esiwatholileyo, asilondolozeni every drop yamanzi. Sibe namakhonteyina, ungabona amanzi ephuma epompini, wohliwakhelele ngoba okwenzakala emkhathini lathi asontandethu.
Ukansela Khalazani Ndlovu, ngumgcinisihlalo wekomiti yamanzi kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Mnumzana Joseph Nkomazana, owebulawayo Progressive Residents Association, uthe isinqumo sokwehlisa inani lamanzi aphiwa izakhamuzi kungelambhadalo asila mahluko omkhulu esingawuletha nxa izakhamizi zingatholi manzi.
Amanzi awekho, siyakhala silapha sikhona, amanzi wathola kanye ngeviki. Kodwa udubo lokuthi i-council izayehlisa amanzi lawana abathi isquare 5 kiloliters ngibeni sitiposi yamadrama amabili. Ludaba abakhulume ngalo i-council sike sangena nje emhlanganeni wama-stakeholders. Kodwa hayi bebengani bakhuluma nje belinganisa ukuthi into engenzakala bekhangele umumo wamanzi. Awukabi khona abakakufaki ukuthi kube khona, bathi bona basahluzisisa bebona kambe kungasebenzayo kungaba lento enje yale ngenzakala yini. Kodwa ndivele yakwazi ukuthi i-council yangithi ngizasebekhuluma into ezinjalo, bake bahlala phansi bakhuluma ngakho kuthi ukuthi yinto bafuna uku-implementa, into bafuna ukuyifaka kuzakhamizi. Lanxa ingabi khona i-five kiloliters yakhona le, amanzi angikhona vele awakho, abanye abatholi.
Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ethakazelela usuku lwe-World Water Day, lina njengezakhamizi usuku lolu lilubona luqakatheke kangakanani?
Njengezakhamizi lathi hayi sindawonye lamanye amazwe ukuthi ilanga leli siselebrate, ilanga leli sindawonye sisonke. Kodwa nanto uduba ukuthi siselebrate phela emapompini lapha kunalutho, sebeselebrate njengomlomo kodwa amanzi singelawo. Ilanga liqakathekileyo, ilanga lokunanza amanzi yaqakathekileyo, amanzi okunatha, amanzi okugeza, amanzi into yonke. Kodwa kungabi ngamanzi nje kodwa kube ngamanzi ahlanzekileyo, amanzi affordable ebantwini ukuthi bayathole ngesikhathi lapho bamele bayathole.
Umnumzana Joseph Nkomazana, okunhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika, sekusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ahlawule imali yokubhadala isibambiso sebail esingamadola amakhulu amane, $454 million. Lokhu sekubangele ukuthi atatazele zama ukubuthanisa limali. Iziphathamandla zesigaba seNew York zibikwa sesiqale ukuqamba izakhiwo ezizathengiswa ukuze kutholakale imali le. Lezi zibalisa isakhiwo esithiwa Trump Towers, lamagceke adlalelwa umdlalo wegolf. Imali le ngecala lokuthi waqamba amanga ngentengo yezakhiwo zakhe ukwenzela ukuthi athole izikwelete. Sikhuluma nje uTrump wabhadala imali engamadola afika phose izigidi ezilikhulu, $83 million, kwelinye njalo icala lokudlwengula. Ukuhlaselo ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxela olandela ezombusazo omnumzana Mkhululi Ndabambi.
Abantu laba abalezimali zonke lezi, imali le kayihlali ebanki i-cash. Isikhathi esiningi i-net worth yakhe lena i-value yama-properties akhe lana. Kukhanya uTrump ngumuntu owayeboleka imali kakhulu, ngumuntu o-notorious lapha ngokubankrupt ama-business. Idili lakhe lena e-New Jersey ele-casino e-Atlantic City, vele ngumuntu o-notorious. Ngapha wacela amabhenki engasamniki imali, even lama business wayengabhadali. Wagcina ungazukhumbula ukuthi umuntu obese piwa imali e Germany i Deutsche Bank liya iko lapha ababe sibala ma concerns of ukuthi ngoba i Deutsche Bank babe sithi kulawo ama operandis amaningi awe Russia so iko lapha babe suspect ukuthi imali abivela khona ukwehluleka kwakho ukuthola imali lapha sibili hayi kwanele ukunzima $500 million cash ngaso imali encane imali le ayitholayo uyathola sibili imali ama donation ebantwini kodwa uyabona ukuthi ama case akhe awu lawyer ukuthi bayidla njani njalo ulana uJean Carroll angithule 100 million in 90 something million plus isibe kabili elokhu edliwa ukuthi ayithole icash kuzamele ayiphiwe kumbe ayiboleke and ama intelligence agency lawo akukhangelele khona lokho i-exposure yona le kakhulu ngama case wona la alokhu ekhwela no sizabona angithi ukuthiwa ubehlangene lo Elon Musk last week u-Elon Musk naye ukuthi 43 billion liyana azayithola ukuthi athenge i-Twitter angithi wawo kwathengisa ama-shares amaningi akula muntu olekho is that much cash laying around
kodwa nxa sikhangele lona icala alethestwayo elokuthi wayeqamba amanga ukuthi izakhiwo zakhe ziyimalini njalo lokuthi ule mali enganani kodwa siyabona bebaningi abamlandelayo ubona kubangelwa yini lokho
uyabona u-Trump ama-business akhe ekugcineni lapha ubese umuntu othengisa i-label ibizo lakhe i-licensing kuphela uyazivulela kuphela iwetele and then usufaka i-Trump brand and ebese bhatala yikho abakade esekwenza imali ibisimehlula sibili uze waba ngumuntu o-survivor uvuswe i-show liyana i-apprentice liyani i-show abaningi bathi yadizayinelwa ukuthi ithengisele abantu to the American populace.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ulandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhonapha eMelika. Okwamanje wathi sizodaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lizimisele ukuhlenga bonke abantu balo abathunjiweyo lalabo ababotshiweyo ngokungekho emthethweni libalethe ekhaya. Ngosuku olusanda ukwedlula olokunanza amalungelo abathunjwayo lababotshwayo, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken ulandise ngokuthwala kwakhe uluhlu lwamabizo abantu beMelika abathunjiweyo lababotshwe ngokungekho emthethweni. Eminyakeni emithathu edluleyo, kulandisa umnumzana Blinken, sengicitshe amabizo angamachumi amane lasithupha i-46 kuluhlu lolu. Kodwa abantu beMelika babotshiwe ngohulumende bamanye amazwe kumbe amaqembu abahlamuki labanye abazimeleyo kungananzwa ilungelo labo njalo behlukaniswe lemdeni yabo. Imdeni ehlala inyanga lenyanga imzuzu lemzuzu isizwa ubuhlungu bokungazi ukuthi abathandekayo bayo bagcinwe ngaphi kumbe bayahlukuluzwa bengazi lokuthi bazababona nini. Kuleyo imdeni yazini lokho, sizahlala silwela amalunga emdeni yenu sengathi ngeyethu, asisoze siphele amandla. Ilizwe leMelika lizaqhubeka liqhela njalo liqinisa inhlanganiso elilazo ezokuthi likhulule izibotshwa zalo ezigoqela i-Hostage Recovery Group okuletha ndawonye uhulumende, isigodlo seMelika, abacuphi lezinye ingatsha zikahulumende ezizaphathisana ukukhulula abeMelika ababotshwe ngokungekho emthethweni bexhasele imindeni yabo. Njengomthetho omnyaka ka-2020 owe-Robert Levinson Act, kunika eleMelika amandla okuthi lengezelele isigwebo senhlawulo kulabo abawephulayo lomthetho lezijeziso zokwenqabela labo abathumba abanye ilungelo lokuvakatshela amanye amazwe. Sesihlangene leCanada ukukhokhela amazwe angamachumi ayisikhombisa i-70 awavuma ukuthi akulunganga ukubotshwa mahlayana kwabantu ngamanye amazwe lokusebenzisa abantu abathunjiweyo kwezinye izizwe ukuthi kucelwe ngabo ezinye indingeko zabathumbi. Ukuxhaswa ngamazwe amaningi nxa sisebenzisa ingcindezi kubangela ukuthi sikhuphule imali yezijeziso esihlawulisa abenza lokhu njalo sibaphoqe ukuthi bacabangisisi bengakabophi abantu abamsulwa. Lokhu kuqakathekile ukutheni kungabi lomuntu ohlukumezeka ngokuthunjwa kumbe ukubotshwa. Insuku zonke lapho silwela ukuthi kukhululwe abemelika ababotshwe ngokungekho emthethweni kumbe sisodwa kumbe sixhasane labanye singohulumende kumbe umndeni, kufanele sizibonakalise ukuthi singobani, ukutsho umnumzana Blinken. Njalo esikubona kubalulekile inkululeko yethu, ubuntu bethu, lokuzimisela kwethu ukuletha amandla elizwe ukuthi livikele ilungelo lomuntu oyedwa.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Osomabhizimusi odabuka kweleMelika unkosazana Tegatades owethekelele leZimbabwe uthi kuqakathekile ukuthi abantu baleli lizwe basebenze nzima ukusungula amabhizimusi hathi ukumelela ukuqhatha. Kodwa ukhuthaza osomabhizimusi abazimele ukuba basebenze nzima ukuzithuthukisa ngoba ukusungula ibhizimusi uzimele kudinga isibindi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ekhuluma namhlanje emkhosini wabosomabhizimusi owenzelwe enkundleni eBarberfield Stadium koBulawayo Offlers Summit, ingcwethi amabhizimusi odabuka eMelika unkosaza Tegatades ukhuthaze osomabhizimusi ukuba babe nenhloso yokukhulisa amabhizimusi abo ngoba kungelula ukuba lawo.
It's incredible to see women taking on the charge and running businesses and having such success. So that's been a great visit. I also had the opportunity to visit with the Hozi Hub in Ngweru.
Ngivela eAmerica ukuthi ngizofunda lokubonisa osomabhizimusi ukuthi singathuthuka kanjani, ngoba ibhizimusi iba lamavingovingo okulakho ukuyichakalalisa kumbe ukuyikhulisa. Ngakho kumele ume uqine usebenza.
Ongene iAflas Summit odabuka kwele South Africa unkosazana Nicolette Mashile ongumqondisi wenkampani ethiwa Financial Fitness Buddies uvumelane loTades.
Ngizokhuluma la eHustlers Summit 2024, ngizobakhuluma ngezamabhizinisi ukuthi ibhizinisi yakho kwamele uyihlalise kanjani ukuthi into yokuqala ukuthi ungabi too much local. Angithi masenza amabhizinisi sometimes sinokubheka ukuthi imarket yethu ikuphi, and usually for many people imarket yethu iqala la ekhaya ibe local, but you must create a service or a product ezokwazi ukuthi at some point maseyiikhula ikwazi ukungena kumamarket amanye.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu umqondisi wenkampani ethiwa Potify Investments eboleka imali lokuhlomisa osomabhizimusi ngolwazi uthi ngempela akulula ukusungula lokuthuthukisa ibhizimusi.
Yokuboleka mama imali, microfinance, ukubolekisa abantu imali ama-SMEs omama, ama-youth, ama-small businesses. Kwayisiyaqhu kulama-challenges njengoba yonke ibhizinisi lama-challenges, but we have been in it since 2010
Usomabhizimusi owafunda kweleMelika ukuphatha ibhizimusi engumqondisi wenkampani ethiwa iDean Fresco unkosikazi Thembelihle Nyati uthi ulima indumba zesilungu lephepha.
Masithanda ukubonga kakhulu ngesamithi niyabafundele yona ngoba ivula amehlo nengqondo. Ngithabe kakhulu ngoba kugcwele ulutsha abayikusasa yethu yelizwe ukuthi bahle bafunde besasebancane ukuthi babe nengqondo yokwenza amabhizinisi.
Osakhulayo ofunda eMganwini High School u-Aisha Mpofu ongene iHustlers Summit uthi bafunde ngokuthi amabhizimusi asungulwa njani.
Funde ngendlela ngama-entrepreneurs nama-ideas ukuthi singakwanisa ukuba loba yini esifuna ukuba yikhokhona ezizongisenza into ezifunakalayo, for example ukuthi into ezidingakalayo mostly
Ena Zimbabwe lihamba phambili kulezi nsuku ngokukhuthaza uZulu ukuba asungule amabhizimusi ngoba kuyiwo asephethe intuthuko yomnotho welizwe kulandela ukuvala kwamabhizimusi amakhulu amankampani lamafekithali ayeqhatsha inengi. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sogu isikati sogu zwa imivono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Studio 7, hey, maithina sikhathele ngale government ezanu PF le, sikhathele ngale government ezanu PF ngala direction. Chene everywhere lapha bakhuluma khona ba campaign wawa ngoba bazothi abantu abasabathandi. Lo ungafanelanga ukuthi bakhulume ngokucampaign bona ba campaign. Babamba ukupupurika nje ngokuqo eqinye ikhanda. Manje kule ndlala bayahlile ukusolve indaba yendlala le. Hayi sina sikhathele ngomnanga kwalo bakuthi hey.
Siyabonana Studio 7 ninjani? Balandeli we Studio 7 siyabonga. Hey ngicela ukukhuza le ndoda le othiwa nguPrincess Banda ye-CCC. Ndoda, ungaze wakhangela wena abantu ukuthi bakhethe bani, bakhethe bani. Kwelakho ibandla ma ngabe likhethene akula muntu okusolayo njalo kawulandeleyo. Yekela laba abazikhethile. Ma ubona into yale ndoda kayisebenzi, wena yenza i-corruption ubone ukuthi ikhona iyasebenza ukuthi khona kayisebenzi kumbe iyasebenza na. So njengoba ekhethiwe, wena khangela ma kumbe kunomunye umuntu omaziyo oyenza i-corruption ukuhamba uyemtshela usubona ukuthi kasoze asebenze yini ngoba uthi wena yena akazi lutho umsebenzi lo kawumfanelanga. And khangela lapho ubuthutha bakho khona uthi wena ama-qualifications akhe kawuwazi. Manje usolani ma ungazi ngama-qualifications akhe. Sula okwangakini uzihlukane lezinto zabanye abantu. So lundoda njengoba ekhethi ureza unyekela aqhubeke ngomsebenzi wakhe. Wena lawo uqhubeka ngakho umsebenzi musa usole izinto zayo luze zeminye imizi usehluleke emzini wakho. Ngiyakubongela.
Seven ngotunkamele inkomo kanti silikhulumisa kangaka lisiphendule indaba ilo mbuzo lapha kuma president wonke ase-Africa ukuthi ulwa kade kwakulelwani sasizondana abamhlophe kathi silina yini siliyenza abantu beze befezibhedlela zonke umuntu wase-Africa so sethele esibhedlela ngenxa kusuli kwelatshwa ake sica ukuthi lapha abantu kizo zonke indawo umuntu lapho khona ungumuntu omnyama hayi khona ukuthi kudingani ukuthi akulumuntu omnyama futhi lina abantu bezibhedlela ake lizame ukuzihlola kakhulu izinto kwamakhwapha zikhangele ukuthi kwenzakala ngiyabonga.
Sanibonani basakazi bethu Studio 7, ngibonga lina elikwazi ukusihlanganisa futhi imbono yethu esikhalaza ngayo emakhaya lapha ifike endaweni zonke ngoba sikhala nje ngathi sisibhekane ngendlala. Mina ngizalwa lapha esigabeni saseLupane eMasungamala igama lami Big Five aningibaya ngazi nani-ke siyakhala indlala elapha inkulu kakhulu inkomo ziyacuka ziyafa sicele igovernment ingenele special nje esigaba sakithi eMasungamala abantu bafika late sigcine singasakutholi ukudla sokuthola kwezinye indawo kanti thina asikutholi ukuphumula sihlezi sidlelwa zindlovu lonyaka inala vele lonyaka indlala indlovu azibuyanga but kuthile last year sezilelwe zindlovu sebehluphekeni amadola mayebuya eqale kithi ngapha siyakucela kakhulu ngoba siyafala.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lakho ukuthumela eni imibono kunombolo ezithi +1202 465 0318. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe esixoxa lonkosazana Sifiso Ndiweni onceda abantwana abahlala emigwaqweni labaswelayo abafika kwele South Africa behluleke ukuthola imisebenzi yezindlu lezindlu zokuhlala. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nifike lana around 97-98 from Zimbabwe. Now I'm mostly doing a charity. Anything charity nje lokho ngangivusa ngo-10 ukuthi so uthe I'll jump up and down.
Singathi i-charity wenza khonapho yosenza
isikhathi esiningi besenza lokho ukuthi like uhambe emakhaya sisiza abantwana with ama-sanitary towels la kumphakathi nje if umuntu kungathiwa hayi there's someone laphayana mhlawumbe oswele isigqoko sokugqoka or oswele impuphu Yeah, jump in and help with whatever enginakho. Unfortunately, if kungekho, it will be a painful situation, but I'll have to say over manje awanakho.
Yeah, so singathi ke utshala ukunceda abantu abaningi kangalani ngenyanga. Kukhanya ngazani khona ngapho kulaba abantu sibili abafisa ukuncedwa kule South Africa endaweni ezijiyeneyo.
Baningi, like personally njalo ukusiza laba bahlala esitradeni. Like ngeviki I make it a point ukuthi mangiphuma endlini ekuseni there's one or two guys engibaphathela something on my way to work. Like unfortunately I don't count.
Yebo phela. Singathi ke lokhu kuvela enhlizweni yakho wakuthatha ngakhona.
Into nje engifila ukuthi kwamele ngikwenze. It's something engifila ukuthi mangibona omunye umuntu engani ngaphathekanga kahle mina ngiku better situation ukuthi ngingamsiza. Ngibona ukuthi kwamele ngikwenze.
Singathi abazali bakho bakufundisana ngentweni ezinje lapho wakhula khona si.
Umama wami ubeyenza bekungase charity yena ubekwenza for a living. Behambe bayophekela abantu like emchadeni kuma parties and they get paid for that. But mina uma kufika kimi ngibona ngani you can do that for free if a chance ikuvumela. So sometimes ngiyazama ukuthi ngingabheka nomchadeni usizo lwami mali ukhona mhlawumbe ngingathola umuntu mhlawumbe uhambe straight and like mostly uyabona la esihamba khona uthola abantu umuntu ufuna ukusizwa and abantu abaningi bayesaba because of futhi sesarojwa kakhulu or because of ini abantu betend ukungafuni ukusiza because of izizathu ezinjalo. Then lapho mina ngibona ukuthi if mina ngingasasizanga kuyo so loba yini edinga ukuphathiswa ngiyaya lapho nje hands on loba ngumuntu like izolo Sunday bekunomuntu lapha estradeni ulimele isandla ulimele unyawo and ubona ukuthi umuntu lana ulokhu ezama ukuthi adosing akhuphe ingubo ebhegini nalesi sandla esi-one ubhalansile uyehluleka and wonke umuntu lokhu adlula lapho because yi-street kid uhlala estradeni abantu angazi ukuthi bayesaba or ini. So in those situations ngiyabe ngibona ukuthi kuyadingeka ukuthi ngingene ngimncedise lo muntu akhuphe le ngubo ngimendlalele phansi alale ngibona ukuthi comfortable then ngiphume ngapha.
Ngiyabonga ngemsebenzi njalo. Uma ufundisa ukuthi abantu bekuphathise ukuze ukuthi qhubeke phambili ngomsebenzi omuhle kangaka bengenzani bangakuthinta njani?
Bangathinta ngingathanda ukuthi bathinte inhlanganiso ye-The Zim Imbokodo because mostly I help from there. So Mabasiza i-organization then lami I'll be able to see, to help abanye abantu eceleni because the organization survives on ama handouts. So ma abantu basiza inhlangano then lami ngiyakhona ukwenza whatever engifisa ukukwenza from there.
Lo ngunkosazana Sifiso Ndiweni odabuka eZimbabwe ehlala eHillbrow uxoxelwa Gibbs Dube eseSouth Africa.
Vichy Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lomculo kamasikhandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle lona eselethule idlala delitha elilesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni seManasa eLufane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uWillard Moyo exoxa loNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Emsakazweni kuStudio 7 ngibingelela kuwe emsakazi ngiphinde ngibingelele nakubalaleli ngingahambi ngedwa ke nakhona ngihamba nami mfowethu lona okungu-Els Mongameli Moyo okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphume ekhaya elilodwa i-albhamu lethu lesithathu leli
Oh,
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zamabhulesi amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo, eko-YouTube, Spotify. Uzozithola laphana iy'ngoma zamabhulesi amahle zalo le album esikhulumela kuyo. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment, noma ikhona i-Facebook account lapha iBlesa Lodumo Dewa, okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlambe nami futhi. Uzothola i-Facebook account lapha u-Els Mongameli Dewa, uzokwazi futhi ukuxhumana nami mfowethu lona. Kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment. Iy'namba zethu zithi 0780846198.
Abalandeli ubachiyela waphamasu
abasupport, ngaphandle kwesupport yabo akukho la bacula bayakhona.
Kudala ngihamba ngidula angeke ngikulele angaze ngolumuntu okholele umuntu ejolini.
Umkhokheli weqembu lamabhulesi amahle uWillard Moyo ubexoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo le-Live Talk olulandelayo. Okwakhathesi silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.